This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 12, 2016. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 16065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi. MDCT yoronga kuratidzira mugweru mangwana ichichema-chema nekuvharwa kwemakambani munyika pamwe nekushayikwa kwemabasa. #ThisFlag netajamuka sisijikile voronga kuratidzira zvakare munyika yose musi wa 31 nyamavhuvhu. A cast Coventry opinda mwekuki Rio 2016 Olympic Finals. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai vanonzi mangwana nemugovera vari kutungamira nhengo dzavo mukuratidzira kuchaitwa nebato ravo muguta regweru senzira yekunyunyuta nekuvharwa kwakaita makambani mazhinji muguta iri pamwe nekushayikwa kwemabasa. Mutauriri weMDCT vaobeti gutu vanoti kuratidzira kwavo uku chikamu cheurongwa hwavakaparura muHarare muna Kubvumbi uhwo hwakaita kuti vapinde mumaguta akaita seMutare, Ulawayo neMasvingo. Vagutu vanoti gweru raive guta raizivikanwa zvikuru nezvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira shangu dzaigadzirwa nekambani yeBata, asi zvose izvi zvakaurawa nehurumende yeZANU-PF iyo yakundikana kupa vana veZimbabwe mabasa yakavimbisa pasarudzo dza2013. Vanoti vakatoziisa mapurisa emugweru sezvinodiwa nemutemo uye havaoni paine dambudziko ringaitika. Svondo rapera, vatsvangirai vakatungamira zvakare mukuratidzira kwakaitwa nenhengo dzebato ravo muguta reMasvingo. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Nyika yaenda kumawere. Kunyanya tiri muguta regweri iroro rinova ndiro guta guru reMidlands province. Tinoona kuti makambani makuru anga achizikanwa kuti ndovakabata guta regweru. Makambani akaita sana Bata Shoe Company, vana Zimbabwe Alloys, vana Zimcast, vana Zimglass, vana Kariba Batteries nemamwe akawanda andingangotaura atsakatika. Hapasisina. Ukasvika mugweru yemanje unenge unofamba munonzi muchirungu muGhost Town. Industry hakusisina. Saka kutaridzira kwedu uku chinangwa chikuru ndechekuti tirikuda kuti sebato guru revanhu reMDC titi hurumende yeZANU inotungamirirwa navamugabe vaonevo kuti vana vemudunhu meMidlands kunyanyanyanya vemuguta guru reMidlands regweru vashushikana, vabatikana, vatambura.
Maratidzira kwenguva yakareba vagutu, pane chiri kushanduka here tichitarisa zvamungati zvaburitswa nekuratidzira ikoko?
Chiri kushanduka chiripo Jonga, nokuti ukaona toda kudzokera kumasure toti musi wa14 April gore rineri patakatanga zvamademonstration takatanga nemuno muHarare. Red Army payakafora muno muguta reHarare musi wa14 April 2016. Takatozoona sokuti vana veZimbabwe vazhinji tichisanganisa nevamwe vasitombori nhengo dzeMDC vakapiwa watingangoti ushingi, vakapiwa watingangoti muchirungu encouragement kuti vaite zvamademonstration. Ndopu saka takazoona nyaya dzemademonstration dzakazenge dzobudirira.
Mutungamiri webato renyu va Morgan Tsvangirai vanenge varipo here pakuratidzira apa?
Kwazvo. Dr. Morgan Tsvangirai vanenge varipo. Ndo komanda we Red Army MDC.
Mutauriri weMDC TV Obet Gutu vari parunari muHarare neStudio 7. Vatungamiri vemasangano akazvimirira vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nekuwedzerwa kwaita vasori vehurumende pamwe nemapurisa kuti vasore mabasa avo zvave kupa kuti vashande vasina kusununguka. Izvo zvinoteverawo kubuda pachena kwevakuru vemauto nemapurisa vachiti vachadzivisa vanhu kuratidzira kunyange hazvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika. Magweta anoti zviri kutaurwa nevakuru vemauto nemapurisa izvi kuchikora bumbiro remutemo wenyika risingavatenderi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi mudhorobha remasvingo nevatungamiri vemusangano yemudunhu rino, sachigaro wekomiti yemabasa kana kuti Advocates in Crisis in Zimbabwe Coalition vambavhelas kumala vati vasori ava vawedzerwa zvakanyanya kubva vanhu zvavataka kuratidzira munyika.
Tiri kushungurudzika chose nezviri kuitika nekuti zvakutadzisa vanhu kuti vaenjoye tingati marights avo seari mubumbiro remutemo rekuti vanokwanisa kuti vaungane.
Vamasimba Gonese vanotungamirira musangano wemasvingo Human Rights Trust vashoropodza zviri kuitwa nehurumende.
Vasori vehurumende vanoti pese pese paunganwa nevane masangano akazvimirira oga vanenge varipo vachingofunga kuti tiri kutaura nyaya dzekubvisa hurumende whether nenzira kwadzo kana kuti nechisimba, asi isu tinenge chitobata nyaya dzekodzero dzevanhu dzinobata munhu wese zvisinei nebato raanotsigira.
Mufundisi Tapfumane Zenda vanotungamirira sangano reChristian Voices International Zimbabwe vati izvi zvinoratidza kuti hurumende inodzvinyirira nekuda kunyaradza vanhu ichitumira mapurisa nevasori kuti vavhundutsire vanhu.
Tiri kutsiura zvinhu zvakadaro sekereke zvine nemashoko atisingatsengi mashoko edu pamusaka pokuti vanhu vanofanira kuti vabvumirwe kuti vasungunuke. Kana chinzi vanhu vakasungunuka zvinosanganisira kupiwa kodzero dzavo dzekusungunuka mukutaura zviri mukati memoyo yavo.
Mumwewo anorwira kodzero dzevanhu vaprospatiri ngindi vanoti vasori ngavasiyane nekuuya kwavasina kukokwa.
Izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende yava kusha vanhu.
Vatungamiriri ava vaita chitenderano chekuti vachanyora tsamba kubazi rinoona nezvemapurisa nevasori vachigunumura nezvavari kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Masangano anoti Reta Jamuka nehashtag this flag anoti ari kuronga kumwe kuratidzira munyika yose musi wa31 Nyamavhuvhu. Masangano aya anoti atora danho iri nekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havasi kuteerera zvichemo zvavo. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weVendors Union Zimbabwe vari nhengo yeta Jamuka vaStan Zvorwadza.
Tiri kushata down matown ese uye tuda kuti madimands edu semacitizens anzwikwe nenyika iri kuratidza kuti ine vanhu vari kutonga neumbimbi ndoga. Nokudaro isu sevana vezimbabwe tati zvese izvi zvaakuitwa nevana vezimbabwe hazvisiri kuitwa nevemapato, zviri kuitwa nemunhu wese anongonzi mwana wezimbabwe. Nokudaro tiri kuti hatichadi zvekuramba tichimbunyikidzwa. Ndosaka maona isu tasimuka tati musi wa31 nyika ngaimbomira kushanda tivaratidze kuti isiso hatichadi.
Zviikonzero zvei zvaita kuti munge muchiratidzira zvakare munyika umu?
Tine zvinhu zvizhinji zvatiri kukumbira hurumende kuti igadzirise. Zvinhu zvakafanana nekuti mapurisa ari kurova vanhu zviri kunze kwemutemo. Mumabhengi hamuna mari, hurumende haisi kutambirisa vashandi, maticha, mapurisa, manesis haisi kuvapa mari. Kunze kwaizvozvo vari kuronga kuti vatunzire mabhondinotsi atakaramba seZimbabwe. Vana havasi kumabasa, asi muri kuvatora zvinhu mumastreet, mavhenda muri kuvambunikidza.
sachigaro wefenda zinyan Zimbabwe vari nengo yeta jamuka vasten zvorwadza vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mubatanidzwa yemapato ezvematongerwo enyika anopikisa we National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti sachigaro wezek amairita makarau ngavasiye basa. NERA inoti icharatidzira muHarare musi wa 26 nyamavhuvhu ichiti amai makarau avangaiti mabasa maviri panguva imwe chete sezvo vari nhengo yeJudicial Services Commission. Hatina kukwanisa kubata amai makarau sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume.
Hongu, atisi kufara zvachose isu seNERA. Mapato akasiyana siyana akasongana pamwe chete atitenderani zvachose neappointment yamai makarau. Atitenderani nazvo nekuti pane conflict interest yekuti uku zvakare vakapoindwa neJudicial Service Commission. Saka isusu tiri kuti izvozvo zvine conflict of interest yekuti vange vari kubato boka rezvesarudzo panguva imwe chete vane affiliation kuboka reJudicial Service Commission.
Saka muri kutora danho ripi?
Tiri kuronga demonstration huru muHarare. Mapato ese akasaine document reNERA tiri 13 nemamwezve asina kusaina asi anowirira nezvatiri kutaurirana nazvo nezvazvo. Tiri kusongana kuita a massive demonstration muHarare toratidzira kuti hatisi kufara zvachose neappointment yamai makarau.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Nasi taita rombo rakanaka rekutsikwa mustudio medu namukoma Stanford Chabaya vanewo mumwe vechidiki vakabva kuZimbabwe vanga vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship cha2016. Mukoma Chabaya vanoshanda nedande mutande investments pamwe neAfrican Dance and Wellness emukati memasangano akawanda avanobata nawo. Tinokutambira ine mufaro pastudio 7 mukoma Stanford.
Maita zvakanaka makasimba here?
Aiwa ndinoimba kuti vatereri vari kufara kwazvokunzwawo kubva kwamuri. Asi ndofunga vanoda kutanga vanzwa kuti chii chakakusvitsai pano pamuzinda weVoice of America kuti mutitsike nasi.
Kusvika kwanoita panapa takauya nevamwe maZimbabweans vanokwana makumi matanhatu 360. Takauya nechirongwa chinonzi Mandela Washington Fellowship. Ichi chirongwa chakaparwa nehurumende yeAmerica. Vakatungamirwa na President Obama kuti vakwanisa kuvandudza vanhu vechidiki kuti vanokwanisa kusimudzirwa kuti vazokwanisa kutungamirira nyika makore anotevera pamberi apa. Saka tine vanhu vakawanda vanoita mabasa akasiyana siyana. Pane nzvimbo dzitatu dzinonyanyotariswa pane zvinhu zvaitwa. Ini ndauya ndiri patrack yainzi business and entrepreneurship. Saka vanhu vari kuita mabhizinesi akasiyana siyana munzvimbo dzavanogara vari kuedza kusimudzira kuti vaone kuti vanokwanisa kuvandudza sei nzvimbo dzavanogara. Pane vamwe vanoitwa inonzi civic leadership. Vanhu vari mabato akasiyana siyana vari kuona kuti vanhu vagara sana zvakanaka nevanhu vanogara navo here nenzvimbo dzavagana kuti dzakamira sei. Poita public management yevanhu vari muzvigaro zvekuti vanoona kuti magariro evanhu kunyanya either vanogona kunge vachiona nezvekuitwa nematungamiriro enyika kana kutungamirirwa kwemasangano kuti vanokwanisa kushanda sei nevanhu. Saka nzvimbo dzitatu dzese idzi dzikuedza kuunzwa pamwe chete kuti vanhu vanokwanisa kusimudzirwa, vanokwanisa kuumba nyika yedu kuti isimukire.
Ndizvozvo. Asi taona pano ndataurira vateereri kuti munoshanda nemasangano maviri, Dande Mutande Investments neAfrican Dance and Wellness. Asi nemazivira andinoita nenjere dzenyu mukoma Stanford mune masangano akawanda. Ndiapi mamwe masangano amunoshanda nawo?
Ndingati Dande Mutande Investments isangano randinoshanda naro. Ndakatrainwa as an accountant ne Deloitte and Touche. Saka ndandinawo for 5 years. Pedze zvo ndopandakazoenda kuDande Mutande. Basa randinoita ikoko kungoona kuti kambani iri kushanda zvakanaka, tichasa manhamba dzavo chiona kuti ari ku ari kufamba zvanofana kunge achiita here tichongorora kuti tione mukana tichofana kunge tichitarisa uye tichikwanisa ku advise wo vanhu ma shareholders nema directors kuti business ingafambe sei ndobasa randinoita pandinomuka ne kusvika 5 o'clock kana zvinge zvapera ndine basa randinozoita neshamwari dzangu pane kampani yandakatanga inonzi African Dance and Wellness yakatanga gore rakapfuura zvatirikuedza kuita tirikuedza kuti vanhu vanokwanisa kusimudzira raramo yavo in other words ne lifestyle mararamira vanoita saka tichiwanzobata zvinhu zvakaita searts and culture tine vanhu vakawanda vane matarenda avanawo saka and vakawanda vacho vanobva kunzvimbo dzisina kunyanya kusimukira saka tinotora
mataura zvandanichidawo ndikubvunzei kuti ini ndinobva kwamurewa hongu inzvimbo inonzi yakasimukira asi ndizvo kuti tine tisina kusimukira zvizvi zvamuri kuitawo kwamunovhoa imi
zvatiri kuita ini ndakazvarwa kadoma ndokwa ndakazvarwa ndikakurira pedzezvo ndakazobva kune kuharare bat kwamurewa ndokumusha zvatiri kuedza kuita nzvimbo dzatinobva tiri kuedza kuedza kusimudzira vanhu hazvisi zvakawanda zvatiri kukwanisa kuita ndo dzimwe nguva tinogona kuve tisina maresources akakwana asi chikuru chatiri kuita ndechekuchenjedza vanhu kuti chii chiri kuitika kunyika kunze kwezvinhu zvavari kuona zvikunikata nzvimbo yakaita sekadoma inzvimbo it's a mining town but vanhu vakawanda anokura achingofunga kuti ambition yangu ndeyekushanda mumine saka tikuedza kukurudzira kuti vanhu vakawanda vakwanisa kuziva kuti chii chimwe chiri kuitika kunze uko ndeipi mikana
uripo achishanda baba wangu ndosiyiwo mwana wangu
saka tikuedza kuona kuti vanhu ngavasafunga izvozvo chete pane mikana yakawanda iriko kunze uko yekuti vanokwanisa kutarisawo vaone kuti ndechipi zvinhu zvandingaite kuti ndinokwanisa kuzvisimudzire ndisimudzire nzvimbo yandiri nzvimbo dzatasana murehwa dzamataura inzvimbo dzekuti dzimwe nguva vanhu vakawanda havatarisi kunzvimbo idzodzo kana pane zvinhu zviri kuitika saka isusu nekampani inonzi African Dance and Wellness kutora vanhu vane matarenda akasiyana-siyana zvikuru either vanoperforma vanoacta vanoita sei tinomboenda kune nzvimbo tichiita maoutreach tichiona kuti okay pane vanhu vanokwanisa kutamba here vanokwanisa kuperforma here vanoita madrama tovaona tovatora tovakocha tovaisa maplatforms ekuti vanokwanisa kuzoonekerawo even nekune dzimwe nyika saka zvinhu zvidiki but zvinokwanisa kuti tinokwanisa kusimudzira vanhu vechidiki vedu kuti vasvike pachinhano chekuti vanokwanisa kuonekwawo mune dzimwe nzvimbo uye tinokwanisa kunge tichikwanisa kuvasimudzira
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Stanford Shabaya nekuwana mukana wokusvika pano pastudio 7
tatenda zvakanaka muve nezuva rakanaka
ndizvozvo vanga vari mukoma Stanford Shabaya vanomweve vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship cha2016 vatitsika pano pamastudio edu muWashington DC. Muchuchisi mukuru wehurumende akambomiswa basa vaJohannes Tomana vari kutarisirwa kumiswa basa nemusi wemuvhuro kuti paonekwe kuti vobvisa here mari yekupa magweta achazvichosisa nyaya yavakaramba kuendesa kudare yekubata chibharo kwakaitwa nevaive mumiriri weZaka West mudare paramende vari nhengo yezano PF vamunyaradzi kereke. Vakereke vakabatwa nemhosva iyi uye vari kupika jeri kwemakore gumi. Asi gweta rakamirira mwana akabatwa chibharo navakereke vachaoswarara vanoti vakazivisa dare kuti pakaitwa uori unotyisa panyaya iyi. Blessing Zulu Studio 7 abata vawarara akavabvunza nezvemapepa avakatura kudare.
Anga vari prosecutor general havaifanira kunge vakatora doketi iroro richibva kumapurisa nekuti procedure kana kuti mafambisirwo enyaya dzinenge dzabatwa munhu nemhosva ndeyekuti mapurisa anongotora musungwa nacomplainant kana kuti apa maangara mhosva voenda kukoti kuRotten Rock vonovheterwa doketi ravo kusetdown yavo yekuofisi ikoko yekuRotten Rock haiende kusetdown ofisi iri kutaurwa navadhue yekuti ndakazoenda tarisa doketi nchiri zveka hazvina kumbogara zvichidaro kusaenda kwavakatoita kuRotten Rock zvinoreva kuti panga patopindirwa nasamwana akavhara nyaya yekuti isaende kukoti panguva iyoyo mapurisa paanga achifanira kusunga munhu pane mumwe munhu akanga avhara nyaya iyi hatizive kuti ndiani but zvatinoziva ndechekuti procedure vaakutsanangura iyoyo mumapepa avari kutitsanangurira mukoti vachiti havana chikonzero chekuti vabhadhare makosi nokuti vanga vasina kutadzisa nyaya yekuenda kukoti haisisi chokwadi
saka maudzwa here kuti vatomana vachauya kudare nemuvhuro pane mapepa amaapiwa here
atina chata taudzwa kuti vachauya kukoti hatizozivi kuti vachauya here.
Gweta vachauswarara vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vadoma chipangamazano chavo chitsva mushure mekudzinga basa chipangamazano chavo changa chagara navo kwenguva yakareba vaSergei Ivanov. Mukuru wemauto muAngola Colonel Silvano Ndongua vashora mapato anopikisa vachiti ndiwo akapetsvedzera mhirizhonga yakaitika muguta guru renyika iyi reLuanda svondo rapera. Vanotungamira bato remadhemocrats remuAmerica reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vanoti hurumende yeRussia ndo yakasora tsambambozha dzebato ravo. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya dzeuori. Hurumende yeAmerica inoti inokoshesa zvakanyanya nyaya yekurwisa uori zvikuru muhurumende. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru musangano rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, utongi wejekerere uye nyaya dzevashandi kana kuti Acting Principal Deputy Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor vaMichael Kozak vakataura mashoko aya pamusangano weOrganization of American States mwedzi wapera. Musangano uyu ndewenyika dziri muLatin America dzakavakidzana neAmerica. Vakati vari kufara kuti nyika dzakawanda dziri kurwisa uori dzichibatsirwa nematare uye vatori venhau nevanhu vari kuratidzira murunyararo. Vagari vemunyika dzekuLatin America vanonzi vari kuziva kuti nyaya dzeuori dzinokonzera kuti nyika dzakawanda dzirasikirwe nemabhiriyoni emadhora. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika munyika dzemuLatin America. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, totanga nekuenda kuBrazil uko Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutauriri weTeam Zimbabwe Olympic Committee muzvare Meriti Munzwembire.
Tichange tiine mwanasikana wedu Kestikopenke achipinda kunotuwina mu200 meters back yake iyoyo yatiri kutarisira kuti nezuro paakapedza usiku akaita zvakanaka chose ndobvaagumisira achirinka ari number 6. Saka zvakatipa manyukunyuku yekuti paari kupinda mufinal nhasi mune kariro chaizvo.
Tinoona pane musikana wekuZimbabwe nemukomana wekuZimbabwe zviri kufamba sei ikoko?
Tinotanga tiine mutambo werowing wanga uripo nhasi watoitwa kumakusema anasi. Kuna mkumana anonzi Andy Peebles anga aki kompita iye mufinal ye e-category. Saka paa kompita mufinal macho ya muaita number 1 ata jajirevi kuti anokwanisa kuwana mendu yokuti drawing zvainoita inoraita makategories kubva kuA, B, C, D, E, F toenda okumusana McKinney Cross areta wanga ari musemifinal yeANB achitarisira kuti akanga akunda ari muhitmati akakwanisa kupedza ari pachinzvimbo chetatu aizopinda mufinal yeA inova ndiyo ine mahendiri yegoridhe, sirivha nebronze.
Mutauriri weTeam Zimbabwe Olympic Committee muzvare Merit Muzwembiri vari parunare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuRio de Janeiro kuBrazil. Komuri yeZimbabwe iri kuti kudii nekubudirira kwakaita Kesti Coventry kupinda mumafinals e200 meters backstroke? Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutsigiri wemitambo vaWallace Mawire vanoti Coventry ari kushanda nesimba mukuedza kusimudzira mureza weZimbabwe.
Aitawo kuti zita renyika yedu rizika mwe, saka tinofunga kuti akamira miro vachiita kuti zvifambe vasumudzirewo vamwe zvinofamba.
Mumwe muongorori wezvemutambo vaMathias Kufandirimbwa vatorawo nguva ino kupa ruremekedzo kuna Michine Thorncroft uyo ari mumasemifinari erowing.
Tanga tisingazviexpekte kuti achasvika kwaasvika kumasemifinal. Chero akasapinda mufinal haakwikwidza, zvinoenderana nezera rake. Zvinoratidza kuti pachasvikawo muna 2020 anenge akwanisa kupindawo mufinal kana kuti uya negold medal.
Totarisa munyaya dzemukasolaga Premier Soccer League. Makwikwi aya ari kupinda muvhiki regumi nepfumbamwe apo Caps United yakaomerwa nerwendo rwekukoliari kunotamba nehwange. Vechipangano havawanzojiwa pamusha zvekuti maGreen Machine anofarira kusunga dzisimbe. Chekwata chiri pamusoro-soro cheFC Platinum chine mutambo unenge wakatirerukei neMutare City Rovers. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Haumain Baobab, Harare City vs Border Strikers Rufaro Stadium, Cholocho Pirates vs Triangle White City, Chapungu vs ZPC Kariba Ascot, Nesondo Dynamos vs Blaoi City Rufaro, Islanders vs Chicken Inn Baba Fields. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chatinotaura nevaimbi nemusi wechishanu, Marvelous Muhlanganya we Studio 7 nasi abata muimbi Diana Samukange.
Usani bate kumeso, tapoka iwe mdiwa, mdiwa Johnny. Usani bate kumeso, tapoka iwe mdiwa, mdiwa Johnny.
Tunoona kuti imi munoita zvekuimba muchiridza mbira. Zvakatanga sei?
Mbira ndakadzitanga mushure menge ndaona vamwe vandaitarisira vairidzawo mbira, vakaita sana Choni so ana Stella Chiweshe, vanhu vandaitarisa kwavari vachiridzawo nguva yavo. Uye ndobva ndangotiwo zvinhu zvandinoda kuita end ndaingofunga kuti ndo zvinhu zvinoita kuti isusu sevaimbi timiririre nyika yedu netsika nemagariro, ende mbira itsika nemagariro nekuti ndomwe manzi yairidzwa pasichigari.
Mudzimu unoyeranda chemarunyararo, chemarunyararo yeranda chemarugare, mudzimu unoyeranda chemarunyararo, chemarunyararo yeranda chemarugare.
Sei mune stairori rekuti mangwenya? Tinoona renyu rechizvarirwa ndi Diana Samukange.
Mangwenya mutipo wangu, ini zimei rangwena ndiri wekwaGushungu, vakadzi vanonzi ana Mangwenya.
Pane vamwe vangada kuziva kuti iye Mangwenya ndiani chaizvo muupenyu?
Mangwenya kana kuti Diana musikana ane makore 27, ndiri mai, ndiri mudzimai, uye ndiri muimbi anoridza mbira. Ndinenge ndichingozvisanganisa sisi. Uye ndakazvarirwa muguta reHarare, ndinobva kwaZimba.
Usamanikidzire kusarura koni nekunze, rinosaruka koni nemukatiwe. Uri mudumbura mai, waiva zvose zvose zvose, wabudaka chasiyana chivo.
Makaenda kuchikoro kunodzidzira kuti muridze mbira idzi here, kana kuti zvakafamba sei kuti muzokwanisa kuridza? Nokuti tinoona chipo chinotenge munhu anacho.
Chokwadi chinotanga ndechekuti chipo chinenge chiri mauri ndo chinotanga kuratidzira. Ini ndakaenda kuchikoro kuZimbabwe College of Music kunodzidzira kuimba nekudzidzirawo zvinhu zvakawanda wanda zvinenge zvichiwanikwa mumanzi. Ndikazenge ndichidzidziswawo mbira nemumwe mudzidzisi wembira ainzi Kako Mafika, akazoshayika ake panguva ino. Ndine madambarefu matatu andakabudita kubva 2008 ndichitanga mumanzi kusvika pari zvino. Uye izvezvi tiri kutarisira kubudisa dambarefu rechina riri kubuda maawa 24 ari kuteera.
Pane vamwe vangada kumbonzwawo kamutakunanzva kedzimbo dzamunoimba uyezve nekuridza kwenyu kwembira?
Ndicharidza kambo kanonzi Kumagumo Erudo, ndo kanonyanyozikanwa nevanhu.
Muimbi Diana Samukange achitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 ari parunare kuBritain. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nhasi tine The Connection, apo vari kutarisa nezvezuva revechidiki kana kuti International Youth Day. sezvongo yedu yapera tokupai musoro yenhau zvakare. MDCT yoronga kuratidzira mugweru mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande namaevelas musanganya uye.